vanoshandisa magetsi munyanya wemumadhorobha. Chinonyanya kurwadza ngechekuti vari kurima, vanonzi vanorima wheat nevanhu vari mumafarms vakapiwa minda. Vazhinji vavo havabhadhari magetsi avo, uye kana wekuzesa vakada kuenda kunoti vatore mari dzavo, panotanga kupinda nyaya dzematongerwo enyika. Saka vanhu vemumadhorobha ndoo vari kunyanya kuitirwa utsinye, vari kurwadziswa ngekuti ndoo vanoramba vachiterwa. Uye zesa yacho haisati yapedza chirongwa chekuisa maprepaid electricity meters ayo anozoita kuti vanhu vese vashandise magetsi zvakaenzana. Tiri kusangana nematambudziko evagari vane mamita ekubhadhara mwedzi wapera. Vari kuchema zvikuru ngekuti vari kubhadhariswa mari dzakawandisa, uye pavanongoita chikwereti chidiki vari kudzimirwa magetsi avo. Saka zesa iri kunyanya kutora mari kune vanhu ivavo.
Asika vashumba, tinonzwawo makambani yaya pamwe nemakanzuru vari kuti vanozotora matanho ekukwidza nekufambidza nawo nezvinenge zvichiitika pamisika kunze uku, pamusoro penyaya yekutiwo zvakare vagari havasi kubhadhara mitero.
Asi ndati mapublic service providers ese ave kungohwanza nekuti vagari havasi kubhadhara mitero. Tinoda kubvunza kuti vanhu vakapa mari yeZimbabwe National Road Administration vakaitwei? Imari inofanirwa kunge ichibatsira magariro evanhu kugariswa kwemigwagwa. Iko kuzesa kwacho, zesa tiri kunzwa kuti ine maprojekti yakatadza kuti aitwe, vachiisa mari kunana Chivhayo. Mari idzodzo hadzina kunge dzazodzoswa kuti dziuye kudzoka kukambani iyi. Saka kana vachiti vagari havasi kubhadhara, ivo vagari vasina mabasa acho, vanenge vachitarisira kuti vagari vashandi vawane mari yakawanda kubva kupi.
Matambudziko api mamwe ari kusanganawo nevagari amungasimudza panyaya dzekushandiswa kwemhando dzemoto?
Iko zvino vamwe vakuda kushandisawo gasi. Zvino gasi racho raakudhuriswa, parafini haichatombowanikwi. Huni weema wakagarira neuko wachisumba wanhu. Makendo chaiwo ekuti vanhu vashandise mudzimba ave kudhura. Malaiti chaiwo nesora aifanirwa kunge ariwo anoita alternative kune vanhu vevazhinji. Maprodhakti esora akakwidzwa mitengo zvekuti vanhu vazhinji vasingashandi awa ndoo vari kutarisirwa kuti vararame upenyu hwakadaro. Saka kukwidzwa kwemutero wemagesi kunogona kukonzeresa mhirizhonga, kunogona kukonzeresa kutambudzika kwevazhinji, uye vamwe vanhu vazhinji vanosiya tsika yekushandisa magesi voita basa rekuenda kunotengesa huni. Asi huni dzacho dzine muripo ngekuti ema iri kutenderera Environment Management Agency ichisunga vanhu vanenge vachishandisa huni.